vanga taure zvavo kutaura kuti izvi asi munhu kana avhotekwa hapana chaungataure nekuti ivo vakaruza maelection hapana kana wana akataura kuti maelection akakanganisika munhu anotaura munhu ari kunze kana munhu achida kutaura nezvemaelection ngaapindewo murese tizvione achiita zvemaelection tione kuti iye kana achida kuchinja zvinhu kana kuti kuwedzera zvinhu akatanga kutaura ari kunze hazvifambi rangu ndebasa zvandapinda izvinezvi zvandikuda kutotanga naro ndichibatsira nevamwe vangu vandiinavo nderekuti vanhu vebhora vese vana vebhora ngavabatane hatingafungi zvakafanana panguva imwe chete ende kuti inini nditi uyu wafunga zvakasiyana nezvangu ndakukuvenga hatizvide toda kuti vanhu kana vachitoropodza kana kuti vachitaura kuti izvi zvakashata izvi zvakanaka vanhu vataure vane chinangwa chekuti mutambo wedu wenhabvu uenderere mberi
tinoona kuti pari zvino iro sangano reZIFA rinoti iro harina mari pane zvamuchaunza here kuitira kuti sangano iri riwanikwe richizowanawo mari yekuitira kuti zvikwata zvakadai semawarriors zviwanewo mari yekuita gadziriro mune mimwe mitambo yavo
zvakawanda zvatiri kuda kutoita tichatogara pasi nebhodhi yese tichitarisa vanhu vane mari dzavo dzinonzi dziri kuZIFA tonyatsokumbira CEO weZIFA anyore pasi kuti zvikwereti zvevanhu zviriko ndezvipi imari totaura nevanhu ava kuti varume apa kune chikwereti chenyu isu tachifunga kuti togadzirisa takadai tikapedza ipapapo totanga kutsvaka masponsor kuti atibatsire apo nepapo muchaona kuti maunder 17 maunder 20 nemaunder 23 achatanga kuenda kunotamba navo
asika vamwe vanoti iro sangano reZIFA pari zvino harina kunyatsomira zvakanaka zvekuti rutsigiro kuti muzowanikwa muchiriwana zvingangoti netsei pane zvamuchaita here kuchenerura iro sangano reZIFA
tichatobatsira nevanhu vese totaura nevanhu vese tosangana totaurana kuti varume iyi bhora redu tingasiyane hongu pakutaura kuti ini ndoda zvakadai ndakadai asi pakutaura ipapo tinofanira kupedzisira tawirirana towirirana tichinyatsotaura nemagovernment ministers tobatsira navo kuti tibude mumadhaka atiri aya zviri easy kana takabatsira navadhuvero vacarpet kuti zvinhu zvedu zvifambe asi tikatanga kunongedzana isu tiri pabhodhi ndo pazvichanetsa but handifunge kuti bhodhi rakadai rine young stock bhodhi irori vanhu vachona vanhu vafana vadiki vachaita basa vachatoita basa nemazvo izvo ndotoudza muri yezimbabwe kuti muchaona zviri kuya mberi.